Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Danonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. America inoti mugore ra2024 ichapindavo mumisangano yeKimberley Process nekuti mitemo yekutengwa nekutengesa mangoda inofanira kuvandudzwa. Mutumbi wa Bishop Takumane Masaya nengo ya Citizens College and for Change yakapangwa ikapondwa kumabhuku, nasi inotarisirwa kuzorara mumba mavo kumabhuku. Mangwanani ano kuchaitwa munamato wekuenekana naRaman Gumbo muBulawayo Amphitheater. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reState Department rinoti mugore ra2024 America icharamba ichipindavo mumisangano yesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process, sezvo ichiona kuti pane zvinofanirwa kupindudzwa mukucherwa nekutengeswa kwemangoda. America yakapindavo mumisangano weKimberley Process wakaitwa kuVictoria Falls svondo rapera. Umwe akapindawo musangano uyu mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance, vaFarai Maguru, avo vanoti nyaya iyi ihombe sezvo munzvimbo zhinji dzemunharaunda dzinocherwa mangoda vanhu vasingabati zvakanaka kwese kwese.
Tichienda neCivil Society Coalition yeKimberley Process, basa guru ratinaro ndiri kurangaridza mhuri yeKimberley Process kuti kuchine dambudziko guru kwaMarange nekuada transfer kune vanhu vakabviswa vakatamiswa kuti yaimbova misha yavo ive migodhi yengoda. Dambudziko guru ndereurombo both kwaMarange nekuada transfer. Hakuna chiriko chinobatika chinoratidza kuti inzvimbo iri kubva madiamonds.
Makabatanidza zvose izvi vaMaguru, ndezvipi zvamuri kuudza hurumende pamusoro penyaya iyi?
Zvatiri kukurudzira hurumende ndechekuti zvinotaurika muKimberley Process dzirege kungova nhau dzepropaganda dzekuti isusu hatina chinhu chasara chinoda kukorektwa. Takachena iyo nharaunda yacho yeMarange vanhu vane kununuta kwakanyanya. Imwe dambudziko riripo nderekuti panofanira kubviswa mauto kwaMarange, zvikuru sei nharaunda iri pasi peProtected Places and Areas Act, uko kunonzi haupindi kana usina permit. Inofanira kuti nzvimbo iyoyo irijuswe vangochengetedze migodhi, asi vasiye vanhu vasununguke mavillage ari pasi pethat law anofanira kuti asunungurwe. Tinoda zvekare kuonawo investment inobatika panyaya dzeroad infrastructure. Marange Clinic by now yaifanira kunge yakasimudzirwa ya hospital. Saka zvibatsiri kuti makambani vatore vanhu vanonzi huyai kuno munonyepa kuti zvinhu zvaasimuka. Tiri kupiwa community iri kufara chaizvo. Ndo zvinhu zvatiri kuedza kurwisana nazvo, nekuti kuno vamwe vanhu vakabhadharwa kuti vauye kuzoreva nhema kuKimberley Process kuti mhuri yese yekwaMarange iri kufara zvikuru nezviri kuitwa nemakambani. Ipo pasina chinobatika. Pane bridge rekubva kuHot Springs pakafira Headman Chiyadzwa, ndofunga makore more than 13 years, nekuti kabridge kacho kari kakasunama. Nazvino havasati vavandudza bridge iroro.
Sei mataura pamusoro pebridge iri vaMaguru, rinorevei?
zvinhu zvinosuwisa zvakanyanya kuti madiamonds achasvikira pakupera vachingosiya kabridge kako kakadaro. Tinoda kuona infrastructure inobatika, tinoda kuona health facilities dzinoratidza kuti heuno musha wangoda. Ndo zvinhu zvatiri kuda. Saka ndohurukuro kunyange macorridors dzatiri kutaura tikasanganawo nevehurumende nemacompanies, ndozvatiri kuedza kukurudzira kuti ngatiregei kungova pano kuti timislead vanhu tichivaudza kuti kunouku zvakajeka. No, handiwo mavakirwo anoitwa nyika.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Muri ya Bishop Tafumane Masaya nengo ya Citizens Coalition for Change yakapamka ikapondwa kumabhuku nemusi wemugovera nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenengo dzeZANU-PF yazivisa kuti nhasi ichanotora mutumbi wava Masaya kubva kuchipatara. Mutauriri wemhuri iyi vamunyaradzi kufa hakutizwi vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kurara mumba mavo nhasi chishanu vachizochengetwa mangwana mugovera kumakuva etafara.
Nezuro takafamba zvakanaka pane progress pakuoneka chaedza pane zvese zvatiri kuita. I think vamasaya vangovhura nzira yavo izvozvi kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka, nokuti nezuro takatanga chirongwa chepostmortem ikanopedza I think nezvese process yese nekuongorora I think madna tests ehanzvadzi nehama dzavo kuti nzwisi here kuti ungwane here any blood link nevanhu vari pakati pa nemushakabvu, nokuti papaita kunongedzerana nehurumende vamumatauriro weZANU-PF vachiti mutumbi wakangonhongwa. So to prove that I think paida DNA, so I think almost patari but zvakaita nezuro parisana almost 20% yebasa rasara. So vakapedzisa by before 11 vanenge vapeko fukloko MCA Friday wopedza basa wopa mutumbi kumhuri. Izvi zvinozoita kuti mutumbi uzorare mumba pane Friday manheru takanomirira kuchengetedzwa kwemutumbi. Chinopa gamba redu remedzero hopezira patafara simeti nemusi wemugovera.
Panga pane kukadzika here kwechokwadi kuti mutumbi hausi wavamasaya?
Zvaitongobvawo kune vanhu saka semacitizens sehama dzavamashaya mushanduko taitongoti kana iwe usiri wavamasaya kubva musi wemugovera sondo rapera wamasaya hausi kuoneka, hurumende yakanyarara ngavachitipe mutumbi wavanoti ndo wavamasaya, nekuti isu toti munhu wega apambwa poonekwa hanzu dzaanga akapfeka dziri pane mutumbi, asi wehurumende nevamwe vanofunga kuti vanomirira kuZANU-PF votaura kuti mutumbi hausiri ivo. Saka tinoda mhinduro kwavari kuti vatichitiraridza pana vamasaya pavari kana mutumbi wavanofunga uri ndiwo, bhozi nokuti semhuri wakaona kuti no hanzu dzakabuda dzakapfekwa nemurume ndidzo, even nemapositive identification avakanota pabhodhi iri kumochari. So ini handioni paine kupokana nemhuri. Mhuri yakawirirana sekudaro kuti no uyu mutumbi wedu wehama yedu. So tichaona zvedu kuchabuda mumadna achaitwa kutoona kuti zvinobuda sei, asi tinovimba zvichabuda zvakanaka.
Saka nhasi chishanu zvakamira sei? Chichaitwa zuva ranhasi ndechipi? Pane zvachinja here?
Hapana zvachinja zvakanyanya, nokuti chishanu zuva ranhasi rikunotora mutumbi wamasaya. Saka tinofanira kusvika kupala nenguva dzahwani masikati chinotora mutumbi.
Avo vanga vari mutauriri wemhuri yekwamasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare neStudio 7. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikiswa reCitizens Coalition for Change nevanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu kwakaenderera mberi munyika nezuro vachidzinga makanzura ane chitsama kubva kumakanzuro ematunhu akasiyana-siyana emunyika. kusanganisira Guta Guru reHarare. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachabangu vadzinga mameya nevatevedzeri vavo nemamwe makanzura. Vadzingwa vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo Muzvare Kudzaika Dzombe, meya weKwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya weMutare Muzvare Sofia Gwasira. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vachabangu vanoda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anoti tungamirirwa ne Triple C. Vadzingwawo nhasi vanga vari kanzura weMuHarare Ward 16 vaDenford Ngadziwore vati vanoshushikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete. Vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru.
Zveva 2 months vanodzingazve vakazvinishamisi mabasa yazano naChabangu vari kupanika vachamisa zvakadaro zvinoda kuti mabasa anodzwa kumashure. Because nanokera vision yecommittee ndi chair. Mimi wanakera vision ya kanzo. So vision ichadi ichambote ndepa side. But we shall layers mo makomore za mkomit. Mwono wita stay. Basa ya kanzo rendere mberi. We are tichiri majority mno mkanzo. Shata make sure kutu basa rafamba. Basa na problem.
Mutevedzeri we mutauriri we Triple C. Va gift hostalo siziva. Va ativara sikirwa ne makanzura. Anoshika makumata na tune mapfumba mwenyika yese. Kushika parijino. Mutauriri wa vachabangu vakalipan pugen vaudza Studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudarire High Court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTriple C usati waitwa. Nyanzvi dzinoti kudzingwa kwemakanzura akasarudzwa munyika kuchadzorera shure mabasa ekurwisa chirwere chekorera icho chaputika mumadhorobha nemumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutumbi wemuchambi wenhabvu wakaita mukurumbira Rahman Gumbo wakasvika muBulawayo nezuro manheru. Gumbo akashayikira kuFrancistown, Botswana nemusi wechishanu. Mangwanani ano kuchatwa munamato wekuonekana nemufi muBulawayo Amphitheatre, kwozovigwa nemusi wemugovera kuLady Stanley Cemetery. Mune imwe nyaya kuSouth Africa, mumwe mutambi aivavo kipa wechikwata cheMawarriors George Chigova akafawo nemusi wechitatu kumba kwake kuJohannesburg. Bato reZANU-PF rakazivisa kuti mutungamiri waro vaEmerson Mnangagwa vakapa ruremekedzo rwekubatsira mhuri yaGumbo mukuchengetwa kwake. Evans Zininga abata nyanzvi yezvemutambo wenhabvu vakamboita murayiridzi weZimbabwe National Team vachaus mushauri kuti tinzwe maonero avo.
Ramani takabva kure and takashanda tese for a long time. Unoziva kuti takashanda kakoshera Caps United na Ramani before ndomazva ndakazobva ndakuenda kuGerman. But before that vanhu vazviziva kuti ini naRama tatagara tiine ushamwari unobva kure kubva mazuva ake achiri kutamba kusvika patime yaakazotanga kukocha imwe team yainzi Bulawayo Wanderers asati atamunga kukocha Highlanders. Ari asisted kuna Madinda neushamwari wakadzama.
Zvamunganongedzewo zvakakosha panhoroondo yeupenyu hwaRamani ndezvipi?
Chinhu chakakosha pano ndechekuti vanhu varangara kuti Ramani anga ari munhu anga ari one of the best soccer coaches muZimbabwe. Saka nyika pachezvayarasikirwa ende zvinhu zvinongorwadza kuti macoaches edu emuZimbabwe kazhinji kacho havanyatsoremekedzwa vachiri kurarama. And kuzobva kuti Ramani akazoshayikwa akukocho kuBotswana akamboenda kuMalawi akazodii munhu akakocha national team munhu angadai ari pane chimwe chinhano chekubatsira kana kuti bhora renyika vanhu vakadaro ngada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi. Saka kurasikira kwaRamani hakusi kurasikirwa kwemhuri kwaGumbo chete asi kurasikirwa kwenyika.
Ko zvekutiwo hurumende yapa ruremekedzo rwegamba tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral, munozvionawo sei?
zvangondi topo kugadzikana kuti government yaita state assisted vari kubatsira saka zvinongopo kamwe kugadzikana pati kurasika kwaRamana kurasikirwa kwenyika
tiri kunzwawo nezvekushaya kwaGeorge Chigowa munewo here zvamunozivawo nezvake uyu
uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki ithink anga ari about kana kusangana ari ma30 something saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri ne lot to offer over ashayika saka ndomumarwadziro atinenge zvichikuita
avo vange vari vacharles mutauri vari parunhare naEvans Zininga westudio 7 Evans abatawo mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko muhofisi yeZANU-PF vafarai marapira
ZANU-PF ibato rinopembera vana venyika vese vanoshanda vachiendesa zita rezimbabwe mberi ichi ndicho chinhu chinokurudzirwa mwana wese wezimbabwe kuti pane chipi nechipi chaunoita iva unoita kuti zita renyika riende mberi
vamarapira vamwe vanoti zvinenge zvaakuita sezvematongerwo enyika zvaakupindira munhabvu
tikatarisa mushakabvu vakatamba bhora vakava vari mukati menhau dzebhora vakava munhu akashandira nyika vachitamba nhabvu saka seZANU-PF tinoremekedza wese anenge ane chaakaitira achiita kuti zita renyika riende mberi zita renyika rizikanwe pasi rino saka seZANU-PF tinoronzwa kudada nemwana watakapiwa neRaman Gumbo nekuti munhu akaita nepese paigona akaendesa zita renyika mberi munhu watinoremekedza sebato ndosaka tati timurangarire timuitire sezvataronga nekuti isu seZANU-PF tinocherechedza chipi nechipi zvakanaka chinoitwa nevana vezimbabwe
mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko muhofisi yeZANU-PF vafarai marapira tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira bato reTPC dzakabvunza gurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi pamusoro pekusaferefetwa nesimba nyaya dzevatsigiri vemapato anopikisa vari kugutwa kurohwa nekupondwa muNewsday makare jaji vedare reHigh Court Justice Esther Muremba nezuro vakati vachazivisa mutongo wavo pamurume anopomerwa mhosva yekuuraya muzvare Mo Blessing Ali gore rapera Pius Mukandi kana kutiwo Jamba vachiti vachapa mutongo wavo musi wa27 Mbudzi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe nezuro vakatongerwa makore matatu nehafu mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokupinza munyika zvisiri pamutemo dhiziri rinoita malita zviuru zana nemakumi matatu nemazere ane mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 138,979 liters uye vakanzizve vabhadhare faindi inoita zviuru gumi nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi masere emadhora ekuamerica kana kuti US$12,780 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
makadii makadii hamazangu makadii toda kuti mutibvunzirewa chabangu chabangu nemutauriro wake wekuti kana iye achiri uri kuprotekta vachamisa vachiti havamuzivi uri kuedza kuti kudii mvumo yacho ari kupihwa nani mutibvunzirewa chabangu kuti zvimwe zvaita kutotaura takatsamwa bati zvinhu zviri kurwadza zviri kurwadzisa munhu wese paakagara kuti ha
muri sei pastudio ndinogara ndakazvibvunza kuti Zimbabwe ichanakawo here nyika ino iyi tcharemekedzerwawo kodzero dzedu sedzimwe nyika here dzinenge ana America tozviziva kuti nyika ingagoni zvese asi haa kutorwa kwekodzero dzedu muZimbabwe kwakanyanyisa iko zvino Sengezo akutoita sekuti yaive candidate akutoita sekuti akavhoterwa nevanhu iye anga asipo paballot paper aakurikona vanhu vatakaisa isu iye ari one chero zvikanzi hanzi pane munhu anyora tsamba pane zviri kungooneka zvega kuti uyu munhu haazi weTPC mukaona vana Ostalos Ziziva vana Gift Ostalos vaakurikolewa zviri pachena kuti munhu uyu ari kuita zvinhu zvekuuraya batu mungabvisa munhu aironga musangano murongi wemusangano muTPC Amos Chibaya
akurikolewa naasina chabangu aiwa zvikwe izvi zvakuda kuti chero iye judge anotambira tsamba dzacho angozoona yega kuti hazvina matools
da magadi pa studio 7 magadi vana mukoma wandi aiwa zano pfu iri kuti shunguruza asi chairi kuti shunguruzira ndiri kuchiona ndechekuti iri kunzwisisa kuti Zimbabwe yese hapana akavhotera zano pfu saka ndiyo nyaya yacho iyoyo yekuti hamuna nekuti vhotera isu tiri kuda kuita mapresident saka nyaya iripo ndeyekuti vana namai vari kuziva kuti Zano PF havasi baba vedu iyo Zano PF ndiyo iri kuita nharo ndiri baba vedu kuda nekusai kuda by force by fire saka yakutoita songe ndiyo ine matitle deeds yekutonga Zimbabwe so apa pakuda kutosimuka kana tikagara pasi tinofa because nhamo ichatirova ivo havatombotitarisi baba vanotarisana iwo nemhuri dzavo vachitutirana muparamendi vachidyayo vachiguta imi vachikuti fai ikoko
inini ndine nyaya pana uyo hanzi rushwaya wokusungirwa hanzi nyaya yegodi haisai ndingozviziva izvo taingozviziva kuti kuda kuvhagwa mahwani nehurumende yezanupf kuda kuvhagwa mahwani nehurumende yezanupf kuda kuti vanzi kwai kunzi kwai zvona vakupedza ura hapana kana zanupf ichiri kutonga ura auperi zvachose ura auperi zvachose muzimbabwe zvakangoma zvakangoma munhu akatobatwa negodi zveshuwa anotova nemhosva inotoonekwa yaakatopara vatari kunzabvise mari yekuti abude mujere chinudzaiwo kuti uori hwakaita seizvozvo vana job scalate vari kufungidzirwa vari kuita kufungidzirwa pasina kana proof hapana kana umbowo wajob scala vatari kuita kufungidzirwa vatanoita munhu makore ari mujere ndiudzive kuti zvinhu zviri fe here izvozvo zvinhu zviri fe here izvozvo vanhu vezanupf zvinhu zviri fe here izvozvo ndopamunongoona kuti nyika yeduka nyika yedu yamatakana namahumbwe mahumbwe chaivo chaari kuitika munyika yezimbabwe ndo anoii mahumbwe zvinotonyadzisa zvinhu zvinoitika munyika yei vanhu vezanu tinyarei tinyarei vanhu vezanu
Studio 7 muse yapo ya chisingazii wana chabangu na monzora na wamwele wanungo tengwa nezano wanu wanofungo tijumwe susu utinula zita kuti triple C kana kuti MTC no atidi zuzo susu mnatoa ndi ya chamisa ndi mnatoa chiro mkatoa triple C nasi ya mtombo honi futi tiji peka zuyembe zwa chumba kuti tarufeka embe zi triple C maitora chero chamisa kaita rimwe bato munonzi kupaparika tinongovhotera pakupaparika ipapo bcause munhu tiri kuda nechamisa ndemwe ane vhizheni ane muono wekutoziva kuti tiri kuenda mberi kwete ari kuenda mberi negotsia zvakangofanana saka chabangu afunga kuti zvinhu acho haijeka triple c chatora vanhu vese baba susu hatidi triple c toda vachamisa vachamisa chero akatozi nhaso toasiya triple c hatichatodi nezvayo kana kutombonzwa nedza racho saka unofanira kusiya izvozvo vachabangu
makadii pastudio 7 makadii apo izvi ndakavadziva nemutongo wapo warushaya munhu anopiwa anofanira kubhadhara 5000 find ini ndine muzukuru wange akabatwa achichera goridhe asitorina kana goridhe racho akapiwa 2 years jere asina kana goridhe achichera ini ndiri kutaura panapapa ndakabatwa inini tisinikita 3 but ndinda ndakabata goridhe racho tatine 11 grams tichibatwa ndobva tapiwa ma 4 years ne 11 grams kuzoti munhu akabatwa ane 6 kg anobviswa 5000 mari isinga kutosviki chero pa 1/3 chero pakota zvayo yemari yaindofanira kundoita kumberi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Sezvakangoita kumwe kwese, nzira yakanakisisa yekusimudzira raramo yevanhu nekuunza mabasa kuchamhembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa kuburikidza nekutengeserana. Ndicho chikonzero muna 2000 America yakadzika mutemo unosimudzira Africa weAfrican Growth and Opportunity Act, AGOA. Kubvira ipapo, chirongwa ichi chave mbambo yeurongwa hweupfumi hweAmerica nekutengeserana nedunhu iri. AGOA inopanyika dzemu Africa dzinokodzera mukana wekutengesa kunze zvimwe zvezvigadzirwa zvadzo kuAmerica kusimbisa kukura kwehupfumi panguva iyo ichisimudzira hupfumi nekushandura zvematongerwo enyika mudunhu rekuchamhembe kwegwenga reSahara kana kuti Sub-Saharan Africa. Tanga kwambudzi, vamiriri veAmerica nevenyika 35 vakabva munyika dzemu Africa vakasangana muJohannesburg, South Africa kumusangano weAGOA wechimakumi maviri kana kuti 20th AGOA Forum. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vasina kuenda kumusangano wegore rino mumashoko avo kuburikidza nevhidhiyo vakati pakati pazvo zvese zvakanangana nekushanda pamwe chete zvingaitwa neAmerica nenyika dzemuAfrica kwete kuti zvakaitirwa nyika dzemuAfrica. African Growth and Opportunity Act yakakosha mukubudirira kwemuono uyu. VaBlinken vakati kwemakore anodarika makumi maviri uye kumazana ezviuru zvevanhu vemudunhu reSub-Saharan Africa, AGOA yaunza mabasa matsva, unyanzvi hutsva, ushamwari hutsva, kutengeserana kutsva, inoreva uori hushoma nekukura kwekodzero dzevanhu nekodzero dzevashandi, uye zvese izvi zvakaunza kushanda pamwe kutsva kwakasimba mukuwedzera nzira dzekugadzirisa matambudziko anosanganikwa nawo anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anokanganisa kuchengetedzwa kwezvekudya zvinokanganisa kufambiswa kwezvekudya nekusiya vanhu vave pamhene kunzara. Vakati asi hatidi kungowedzera chete AGOA, toda kushanda neparamende yeAmerica kuti AGOA inake kudarika zvairi, saka ndizvo zvakanangana nehurukuro yesvondo rino. VaBlinken vakati tiri kuunganidza mabhiriyoni masere emadhora kana kuti $8 billion kubva kumakambani akazvimirira neari pasi pehurumende, mari iyi yakanangana nekusimudzira urongwa hwekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze nekusimudzira vanhukadzi mune zveupfumi. Vakati tinoramba tiri nyika iri pamusoro munyaya dzekuchengetedzwa kwechikafu neutano hweveruzhinji mudunhu iri, uye tiri kushanda kuti kuve nenzira itsva dzakaita seVax Initiative dzekusimbisa nadzo mbeu neivhu muAfrica. Panguva imwe chete vakadaro vaBlinken, tiri kuenderera mberi nekusimudzira mazwi emuAfrica mukudyidzana nedzimwe nyika dzepasi rose. Vakati tinotambira kupinda kwesangano reAfrican Union mugwengano reG20. Vakatiwo tinotenda IMF neurongwa hwekuwedzera umiriri hweSub-Saharan mubhodhi rayo. Vachiti tinoramba takazvipira kuvandudza UN Security Council kuti ive nenhengo dzefirapo dzinomirira Africa. Vakati svondo rino takaparura komiti inopanga mazano kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden yePresidential Advisory Council on African Diaspora Engagement kuitira kuwedzera kusimbisa udzamu hweukama pakati pezvizvarwa zvedu. Vakati wekukura kusina rusarura kusingagumi kwakanakira Africa uye kwakanakira America kuchinakirawo pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero eAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Yapera tombotirasa zvange zviri munhau dzanhasi. America inoti mugore ra2024 ichapindawo munyisangano weKimberley Process nekuti mitemo yekutengwa nekutengeswa kwemangoda inofanirwa kuvandudzwa. Mudhumbi waBishop Tafumba Neimasaya nengo yeCitizens College for Change yakapambwa ikapondwa kumabhuku, nhasi inotarisirwa kuzoraramba mayo mumabhuku. Mangwanani ano kuchaitwa munamato wokuonekana naRaman Gumbo muBulawayo Amphitheater. Tasvika kumabvumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri Washington DC ndokusiya muri maoko maChris Gande nenhau dzeEast Ndebele.
Thank you.